A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 23rd, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where today we are looking at what transpired in the Constitutional Court yesterday and the expected ruling tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome again. If you're just joining us, as we said earlier on, today we will be looking at the Constitutional Court hearing that took place yesterday in Harare and the expected ruling tomorrow. The MDC Alliance challenged the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
And if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
The MDC Alliance, a team of lawyers led by Advocate Thabani Mpofu, presented its case to the Constitutional Court yesterday, in which it challenged the presidential results announced by ZEC, the Zimbabwe Electoral Commission, that named Emmerson Mnangagwa as the winner. And the MDC Alliance says its case was based on allegations of systematic manipulation by the Electoral Commission.
And ZANU-PF's advocate Louis Uriri addressed the Constitutional Court, said a claim by Chamisa's lawyer that the numbers did not lie could be founded only on official figures announced by the Electoral Commission. He said Chamisa had deliberately chosen not to lead primary evidence because he was afraid of what was in the ballot boxes. Addressing the court, the ZANU-PF lawyer further argued that Chamisa had filed his papers outside the time frame stipulated by the Constitution of Zimbabwe.
And at the constitutional hearing, we also saw the Zimbabwe Electoral Commission's lawyer, Tawanda Kandengoni, arguing in his presentation that the MDC had no evidence to support its rigging claims and that the changes in figures made by ZEC on the numbers that were actually given to Emmerson Mnangagwa so far were insignificant and were due to clerical error.
Although the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case, and their options are to confirm the results, declare another candidate to be the winner, or invalidate the results, Justice Luke Malaba told the Concord yesterday that the ruling will be tomorrow at 2 p.m. Zimbabwe time.
Yes, sir. And if the results are invalidated, let's say that happens tomorrow, elections would be held within 60 days. And if no candidate is found to have won by a simple majority, a runoff, which the opposition will actually seem to be calling for, would be ordered. And the Constitutional Court's decision is final in the event of the court declaring a winner. The inauguration of Zimbabwe's next president will be performed within 48 hours of the order. What are your views on the issue?
Yebo ke kulaba abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula udaba olusegudwini, udaba olwakhezwa ngumanyano MDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court luphikisa impumela yokhetho lisithi hayi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo, hathi umnumzana hathi umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF. Sibonile ke emthethwandaba igqwetha likamnumzana Chamisa, umnumzana Thabani Mpofu ukhulumile izizathu, wazibeka zacaca ukuthi batsho ngani ukuthi iZANU-PF ayisiyo yanqobayo kukhetho. Sabona njalo lamagqwetha ka mnumzana nanga kwa lao Louis Uriri lai wakuluma labanye bakho ukuthi hayi bona babona kuyibo abanqobayo ngezizathu lezi lalezi njalo lokuthi iMDC ayilabufakazi obupheleleyo. Sabona njalo leqwetha le Zek lalo likhuluma mnumzana kanenkoni lai wachasisa ukuthi hayi i-commissioni le iphutha elayenzayo nje ngokuncinyane okunganyeke kwathiwa kungatshintsha kungaguqula ukuthi owayevele enqobile ngubani ngokuncinyane nje kungala msebenzi kangako. Ngakho-ke kumelelwe ukuthi isinqumo sokuthi bakhulume njani siza kwethula-ke kusasa ukuthi bathini-ke emthethwandaba ukuthi kambe ngumnumzana Emerson Mnangagwa winayo ngoqobo njengalokho kwathiwa Isaac ngumnumzana Nelson Chamisa ukumbe hayi akucacanga ukuthi mbani onqobileyo ngobufakazi obufakiwe obubekwe phambi komthethwandaba ngakho kuzayenziwa kutsha yini ukhetho. Konke lokhu abantu bathindle bekuba bekuzokusasa. Mavela
aiwat notenda sa sekunzwa kwamuri kuita nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvatakaona zvichibuda izvo mudare reconstitutional court nezuro umo takaona isu vadare kana kuti magweta anga akamirira iwo MDC Alliance anga achitungamirwa nava advocate Sabani Mpofu vachitaura ivo kuti ivo vanoti wavo mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo uyezve kuda kuona vachamisa vachidomwa mangwana seivo vakakunda. Takaonazve Zano PF ichitungamirwa ivo nava Uriri vakapindo vachitaura ivo kuti aiwa kwete ivo mutungamiri wavo va Emerson Mnangagwa ndiye akakunda. Tikazoonazve Zek yakamirirwa navakanengoni ichiuyazve ichitaura kuti aiwa umbowo wanga waunzwa neve MDC Alliance wanga usina kumira zvakanaka. Saka pari zvino vari kuti ivo zvakaturwa nezeki ndo zvinofanira kunge zvichitariswa navana Justice Luke Malaba nevamwe vavo pavachapa mutongo wavo mangwana. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti mangwana zvii zvingabuda mudare guriro rire Constitutional Court uyezve tine mavhidhiyo atinawo atingaambofanira kukuratidzai zvakataurwa izvo nemagweta eZANU PF uyezve neMDC Alliance mushure mekunge vabva kuConstitutional Court nezuro. Regai timboenda kune mavhidhiyo edu tinzwe kuti vaite chii vatabani mpofu navauriri vachitaura mushure mekunge vatura ivo nyaya dzavo kuConstitutional Court. Apo tanga tiri kukuratidzai magweta eMDC Alliance vachisvika ivo kuConstitutional Court nezuro. Asi tichange tiri kukupai zvakazotaurwa nemagweta mapato iwayo. Regai tiende kuna vamukululeko Sibanda vachitaura ivo neStudio 7 nasi pamusoro pezvanga zviri kuitika mushure mekunge magweta avo apinda muConstitutional Court nezuro.
But the MDC Alliance and the President Nelson Chamisa Vanga Vasangan and Maguta Vagasanganema technical team Zao Vachungora Mighty Mafandra and Zuro, Evarukarisera Kutinyai Chabdaza Kanaka Nenya Kuti Muka Wungora Lagaiti Kandezu Kuti Magweta Ezek Akatada Kupindura Mibunze Akakosha Ivi Koya and Gai Pamberi Pedare Mibunze Kuti Varu 300,000 Waka Vota Fee one hour Kuma Central Zeki Akatada Kupindura Papo Zeki Akatada Kupindura Zekuti Ko Sei Pai Nem Tau Kupawa Nwarkunze Waka Uya Kudakuzo Vota kuvotera president nekuvotera parliamentary election zeki yakapedza kupindura ipapo majaji zvakaedza zvikurusa kuti abvunzise kuti aiwa kataurai kuti zvakaitika sei pahamba election vakatadza kupindura mbvunzo iwoyo chechitatu tinoziva kuti zeki zveyakatadza kupindura mbvunzo yekuti ko ma ma votes anga achiwani kwa ma different provinces aka fana na achitanga ma different polling stations anga achibudisa ma votes akafanana anga bepi veki yaita copy and paste here ikatadza kuzoona kuti zvimwe zvanga ichinyatso ichikopa haina kuzonyatso gadzirisa inyaya huri iyoyo togotarisa zvepakuti pane mutsauko pama mukurusa panyaya dzemavote akapuwa president mune dzimwe nzvimbo zvichiburikidza nekuti paivhota vanhu vakawanda kukunda vari pavota zero izvozvo zvinoita zvinhu zvekuti hazvina kupindirwa nemagweta ezik saka zvinoratidza kuti pane chakaipa chakaitika tarisiro ipo ndeyekuti dare richatarisa nyaya idzodzo rovona kuti aiwaka magweta ezik akatadza kupindura mubvunzo wanga wakakosha zvikurusa chekupedzisira chihombe chese chaicho ndechekuti zek nekutaura kwayo yaakurisa maresults anokwana kuita 3 akasiyana akamirirana nekuti vamunangagwa ndo vakave na election vanhu vezek vakatadza kupindura mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa navatavani mpofu kuti ko zvino results chaiyo chaiyo ndeipi pamaresults 3 amakaburisa aya saka nenyaya iyoyo kemba rapresident Nelson Chamisa riri very hopeful kuti nyaya iri pachena huye yakatsetseteka zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri wava Nelson Chamisa vankululeko Sibanda vanga vari kutaura ivo kuti aiwa ivo ku MDC Alliance vane shuwiro kana kuti vane vimbo yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mangwana asi regai timboenda timbonzwa zviri kutaurwa nevamwewo vagari vemuHarare panyaya pe nezviri kuitika izvezvi.
The legal the presidential court challenge that was put by the Movement for Democratic Change must be done fairly, transparently, and in accordance with the law, without favor or fear, because we needed to move forward.
I think the court, they must do it in good faith so that everyone must be satisfied after the ruling of the court, no matter which party is it, or no matter which candidate is it, no matter what circumstances or anything that that is has been happening before. I think we are just expecting everything to be free and fair.
I'm hoping they will go through the evidence as necessary and give a what's just outcome, probably well, hoping in favor of Chamisa.
Apo tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo uyezve zvavari kushuwira kuti zvibude mangwana sta.
Yes, sizwe lapho abantu bekhuluma okuchiyeneyo ngabakufuna kuphume kusasa ukuthi balindele sananzele ukuthi abanye bamelele ngamehlo abomvu ukuthi kambe kuza kuthiwani kambe kubani ukuze umthethandaba uzapha isinqomo esinjani ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana mnanga kwalayo wavotelwa ngabantu abedlula imillion ezingu 2 laye umnumzana Chamisa abedlula lezo million ngakho baningi abantu abathi bafuna owabo kube nguye okuthiwa unqobile nje abantu sebele imbono eminingi ukuthi kambe kungathiwa ngumphi onqobileyo kodwa njengoba akumelanga umuntu akhuluma ukuthi ngubani ombona enqobile emphakathini njalo umthethandaba nongaya ethule sawo isinqumo sizawuchiya khonapho silamagqwetha esiwakhangelela ukuthi azangena lapha kuhlelo esichasisele ukuthi abone njani ukuqhubeka kwalolu daba kanye labanye abazasincedisa ukuthi silucubungule.
We'll now go to a video of Morgan Komichi of the MDC just also speaking about the Concord case.
Our party won the election. We believe that the court is going to do the job. We don't expect the court to influence the election.
Toendazve kune mumwe mumwe mugari wemuHarare ari kutaura iye zvaari kushuwira kuti zvibude panyaya iyo iri mudare reconstitutional court.
Vane Zimbabwe vakatarisira zvizhinji kuti mutungamiri wenyika achasarudza mukati mezuva rano asi kuti ane basa zhinji rokuita. Kuti zvinhu zvifambe mukati menyika yezimbabwe ikonomi yedu haisi kufamba saka vanhu vadaiona kuti nyika ifambe ipfuurire mberi vane zimbabwe vaite zvakadaro.
Star, we're hearing there from a Zimbabwe resident actually in Harare. He's just saying that he wishes that after the ruling is given tomorrow, the country will move forward. He says all he wants is for the economy to start, you know, thriving, to start kicking off so that people can now have jobs, you know, they can be able to access money. That's his biggest wish.
Yes, people have been, that's the view which has been being expressed by many people. Some are saying everything is now at a standstill. They wish to know what's going on, who's the rightful leader. Although the situation in the ground, we know that President Mnangagwa is still performing the presidential duties,
yes,
and doing everything that is expected of him. So it's just the Constitutional Court that is expected to make this ruling. And I understand we have our first guest, Maqhawe Mpofu, the legal expert. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Mpofu.
Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Yeah, umbuzo oqala ungasichazela nje ukuthi uboneni ngokwenzakale emthethwandaba izolo. Ngathi kuqhubeke ngemfanelo, ngathi sibone konke nje kuhamba njengalokho ade ukhangelela ukuthi kube yikho khona.
Okokuqala engizakutho ukuthi kumele sikhangele into A1 engathi ithole i-attention yabantu abaningi. Phakathi kwamajaji wonke awe Constitutional Court laphana, oyi-1 kuphela nguye obuze iloya lezekhe. But nxa sikhangela uloya kaChamisa u-Advocate Thabani Mpofu esanika ubufakazi e-court laphana, wonke umuntu they grilled him, bambuza imibuzo eminingi kakhulu, angithi. And then kuthe sokufika kumaloyazi awezekhe ikakhulu, mina ngombono wami bembona ukuthi kade kumele abuzwe ne-evidence esho ukuthi kunabantu abavotela upresident kuphela nje, and ayikhona amalokhu zenini ama-MPs ukukhethwa kwamanye ama-polling stations, right? Umbuzo lona obuqakatheke kakhulu ngoba into kade ikhulunywe ngamaloya kaThamisa, but azange abuzwe khonokuya emthethweni. Kumele khonokuyana kufakwe esingathi ngesikhiwa kurecord ukuthi why abantu laba bekhethe ukuzovotele upresident kuphela, bekela ukuvotela ama-MPs. Ngoba i-Electoral Act singayibala kuhle, iyakutshengisa ukuthi umuntu oncedisa abantu ukuvota kube singathi u-presiding officer. Kuyabe kumele afikele efomele alifile esitsho ukuthi kwela bantu laba abayale amalokhu zenini, ama-ballot papers, ama-MPs maybe lo councillor, but bafuna ukuthi bevotele u-president. Kasengabuzwe khona kuyani.
Yes, siyabonga. If you could briefly summarize that in English on what you thought were the key highlights at the Constitutional Court yesterday.
Yes, for me, the key highlight at the Constitutional Court yesterday is that only one judge had asked the lawyer of the Zimbabwe Electoral Commission, right, as to where the evidence showing that there are only people who voted in the presidential election but not in the voted for president but not the MPs, because at law that particular record is required as to how many people refused a ballot paper, and that is supposed to be recorded in a PE2005 form. However, not even a single judge asked the exact lawyer that question.
Yes, apart from that, did you take note, are there any other anomalies which you noted? Or everything else was according to law?
The other anomaly which I noted is that of of the identical results from 16 polling stations. Right? I think the lawyer for Zek did not answer that question and how that was even possible. If maybe two polling stations had identical results, that is accepted. maybe you can say it's a coincidence. But 3, 4, 5, up to 16, it really raises some eyebrows to that effect, Uthi, that you cannot have 16 polling stations having identical results for all the candidates.
Yeah, kodwa umthethweni uyathi nxa kuyukuthi kwenzakele kungathiwani kuyini okungabe ubufakazi obungaba khona ukuthi langempela kwenzakala into enjani.
Emthethweni kade kumele ukuthi kuproduce, for example, ama forms lawana, the V11 forms, right?
Mm-hmm.
Yes, proving that indeed ama results lawa afana nayo atholakala kuma polling stations wona lawo. But kube yisurprise nje ukuthi izinto zonke zonazana azange zikhulunywe kucace ecourt.
Mhm.
Yes.
Hayi, kuyezwakala.
And kule issue engifuna ukuthi siyikhangelisise kuhle. Ngakhangela angithi amagqwetha awe-MDC besithi bathi between u-6 PM ntambama kusiya ku-7 kuthiwa about 300,000 to 400,000 people bavota kwenye i-province, angithi.
Mm-hmm.
Then bathi i-expert yabo or ingcitshi ekucubunguleni ama-numbers ithi yona, so okusho ukuthi abantu laba ne 15 seconds ovota, umuntu wayevota in 15 seconds, umuntu wayebe sevotile. Kodwa ngokwazi kwami mina ngathi ngisiyavota, I think ngathatha imizuzu emithathu kusiya kumzuzu emihlanu.
Mm-hmm.
So akukho possible ukuthi ne 15 seconds umuntu wayenika ama ballot papers akhe agijima esako kuqaba athi afuna ukufaka noqa ayijikela ku ballot box aphuma hambi.
Mhm. Hayi, kuyezwakala umbono wakho. Yebo, ubambe khona apho, sizabuya kuwecingweni.
Ngiyabonga.
Well, welcome to the program. I'm not sure if you speak Shona. Hello. Maybe let's take, let me read some Facebook messages that are just coming while we're waiting for our guests. George Summer Home saying they are watching from Ladysmith. Klopas Semayo is saying he's not happy with ZANU-PF. Taku Bandela is saying they're watching from Weda Park in South Africa. Admire Mtete, Olive Arkutie, Arkuona, Arku South Africa. Manu Wenyaks Arkutie Zek is not happy with it and it should go. Leonard Dambaza says facts were stated and evidence was provided based on the figures provided by Zek, and it's up to the courts to prove their independence. But I would speculate that a runoff is imminent. I was just bothered by the grilling of the applicant and they became so reluctant on the respondents, which seems like the panel of judges were doing work for ZANU-PF in his observation, which is disturbing. Above all, he says, Chamisa won the election. That's Lennon Dambaza. Philemon Kawena, watching from Botswana. Hilda Nkomo is actually saying she's very happy with what the speaker was saying. Frank Maramba is saying, well done, speaker. So they actually, let's, hello.
Hello.
Makadi, kwa trukta ora nani?
Ini no chiedza njika, makadi zenyu.
Tiri wadi, uriku upi chiedza?
Uriku South Africa.
Taura iti nzwe, na kuti nare ziru kuti netse.
Ini tofunga kuti, dai dare rikanya, kutonga, ziri, fe.
Ehe.
Because otherwise you're not gonna put on garagarekira ku ZANU-PF, because obvious dare ndere ZANU-PF.
Sei muri kudaro nekuti tinogara tichinzwa kuti kwete dare ndere munhu wese. Imi sei muri kufunga kuti kwete ringazoita zvisirizvo.
Mafungiro angu kungona kuti tinogona kungosaidira ku ZANU-PF, but ma evidence aripo ekuona nyatsoona kuti the MDC yange yakahwina, but ndoso tine takangoiti.
Imimi makaona here zvanga zviri kuitika ukoti, uyezve maizviona muri kupi?
Ya, ndaiona pa ZDC News Online plus ma audio and vaisenda ma audio.
Ehe. Saka makanyatsogutsikana here nezvamakaona, uyezve muri kutarisira kuti chii chingabuda mangwana?
Ndai tinotarisira kuti pangangoite shanduko but nezvaiitika zvacho zvekuti panenge pachitaura lawyer MDC mauyesa anga ari ngari akamutarisa vapedza mibvunzo chete yavanenge vachingomufaya saka ndaingoona kungoti dare rine kupaidwa rakatorerekera
saka imi Zimbabwe yamunoda ndeipi sister
timbodawo new Zimbabwe after 38 years ndachifanira kuti timbowanawo Zimbabwe inenge iri new
makagara ikoko kusouth africa kwenguva yakareba sei uyezve zvinhu zvikasanduka tomboti mangwana mamuka mobva manzwa imi kuti zvamaa muri kushuvira mumwoyo menyu ndo zvataurwa nemajaji munoita sei
tinofara kana kubva kuno kusa tinogona kutobva kuno kusouth africa kutouyawo kuzimbabwe kuti pamwe zvingaite zviri nani tirimo muzimbabwe because kuuya kuno kusouth africa kutotiza maomero ezvinhu muzimbabwe because unenge wakangogara hauna basa ukada kutengesa murodhi macho vanokumhanyisa saka unopedzisira wangoona kuti bheta ndiende samwe ndinorarama life ndiri ikoko
aiwa taurai
but zvinorwadza because nherera dzedu nherera dzemuzimbabwe dzawanda dzevakafirwa nenherera dzekunge tichisiya vana tichivazotsvagara zvinenge zviri nani kunoku saka dzatongowanda nherera dzacho ende hadzina vanoona futi
aiwa tinosangana zvakare tinenge taakuziva mangwana kuti zvinenge zvakamira sei saka musanete rambai muri pazvirongwa zvedu uyezve madzvanya here pakanzi she
iya regai nditosheya ndatina udzvanya hangu pakanzi sheya
aiwaaaundipinza
muchirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu tatofara kuti tambonzwawo kubva kumadzimai muve nezuva rakanaka
aiwa tatenda
babai So we're hearing there from one of our callers. She says she's calling from South Africa, and she's saying that she hopes that an outcome will come tomorrow that will make her very happy. But she says she knows that the courts might favor the ruling party, although she's hoping and praying that it may come to pass that her party wins, and she hopes to go back to Zimbabwe if her party wins, which is an opposition party.
Okay. Yeah, sizabuyela njalo ukugqitha umnumzana Maqhawe Mpofu ukhona icingweni.
Bonaba.
Yeah, ube kubuza omunye wami lapho ukuthi uyakhuluma yini ulimi lesiyona.
Ngiyakhuluma but I'm not kakhulu ngiyaxanxatha.
Yeah, kodwa uyafuna kumbe hayi?
Hayi angifuni ukuthi ngicine sengi
qamula ulimi labanikazi
sengiqamula ulimi labanikazi yebo ukukhuluma ngiyakhuluma i-basic ukuze ukukhomunikate but ngiyacela sengiqamula ulimi labanikazi
so singathi kusasa okukhangelela ukuthi kwenziwe isinqumo esikhangela ukuthathwa ngabahluli isiphi ungachathisela nje abantu siyakwazi ukuthi kukhona okumbalwa kungakwenziwa ungasichathisela ukuthi kuyini
ngingathi ngingakakhulumi khonapho ngingakafiki khonapha ngithi ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba yama-V11 forms umongameli we-MDC wayekhuluma lapha ku-social media ku-internet esithi ulawo angisazwisisangi zosekhotha ukuthi bake bakhuluma ngawo yini kahle kahle maybe ngoba ekhuluma etshela abantu ku-Twitter kanje ukuthi wayelawo more than 10,000 angithi but angisazwisisanga kahle igqoda lakhe likhuluma ngawo laphana ukuthi abekhona yini u-application besakhuluma ngama-numbers kuphela lawana ayese-inflatiwe akusazwisisanga kahle khonaphana so
ye bese kuthiwa bakhuphe wena engekho kodwa imbiko ithi ambalwa akhutshiweyo ukuthi wamanye ama-polling station ambalwa kuphela akhutshiwe afikanga ngoba uthe kunakhona yena igqwetha likamnumzana Chamisa uthi abani Mpofu uthe ngumlandu we-ZEC ukuthi akhuphe lawo mafomu kodwa uMahlulo wathi hhayi ngumlandu wakho ngoba nguwe uMamangala
uMamangalo obuye le ndaba leyo court sosomele bela ma-V11
bona bathi hayi ngoba ama-number lana sawatshintshwa kaningi kumele kube yibo uthini wena ngakhona oku njengeqoda
impendulo ethiwe ngu-advocate Mpofu ngani ngizwisisile lethi sase sikhuluma ukuthi kungenzakala ukuthi lawa sebeze bakhipha khathesi kungabe kuyilawa asetshintshiwe angithi so angeke kube ilawana awuqala ngithi ngiyakuzwisa lokhuya but now umongameli we-MDC yena wayethewulawa wayekhuluma esuku lama-V11 form ngabe bakhiphe wona lawana lezegakhipha wakhanyela ukuthi ahambelana yini ngombono wami
ye labo bebele zizathu zabo ungathini ngakhona ngokungenzi njalo kumbe ngokwenza njalo ukutshona emthethweni
hayi ngokungenzi njalo nokwenzalo ekugcineni kwakhona I think okusalayo ukuthi amavoti atshontshwa kusemkumgceke lamanamba lawa esaphiwayo vele I think lihaba into nje enziwa yizekho ukuthi befeva umnumzana mlangakwa yes then sesiya empumeleni yokhetho anti siyakwazi ukuthi nxa sisiya emthethwandaba kule mpumela ezimbili engingazitsho ngithi kumbe i-case ingadismiswa kumbe igrantwe angithi kodwa engikukhangelele kusasa mina ngombono wami i-petition kamnumzana Tshanisa ayisoze idismiswe njalo ukuthi igrantwe ngakhona kuzathwa khona kube le rerun angithi kumbe i-runoff and then alternatively mna ngibona ngani inkundla izakuthi ukhetho lo lenziwa ngendlela engayisiwo akwenze ukhetho kakutha ungabirira njengokwenzakala eKenya ngo-2016 ukuthi angiboni inkundla isithi umnumzana Tshanisa nguye owawina ukhetho lolu kungakho-ke ngabe ngumongameli weZimbabwe
Yes, siyabonga. Ubambe njalo khona becengweni sizaphenduka kuwe, Mavela.
Tine mumwe munyarikani wedu muzvare Jesse Majomi vanova gweta guru munyika rega itende kwavari. Makadii muzvare Majomi?
Nevao makadiyo.
Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Iri mudariro nhasi tanga tiri kuuzeya isu zvatakaona zvichiitika muConstitutional Court neZuro. Imi sagweta munozviona sei uyezve vazhinji vakanyanyotarisira kuti izvi zvingazobuda mangwana mumbotisananguroni kuti taingonzwa mamwe mazwi akakura chaizvo zvokuti vazhinji vari kuti saka zvakanzi chii chaizvaizvo
maitazvoicho zvinofadza kuona ndingati vanhu veruzhinji vasiri magweta vachipindawo vachitorawo ndingati vachifarira kuteerera zviri kuitika mumatare ezimo zvinoti mutemo unobata munhu wese saka zvaitika nezuro zvinofadza nekuti hatazi zvamboitika kuti ndingati zvinenge zvichiitika mumatare zvinenge zvichiburiswa jekerere vanhu vese vachikwanisa kuzviteera zvichiburiswa ndingati mawairesi paintaneti nepazvivhitivhiti zvi zvinofadza izvo zvinoita zvinoti sunga senyika uyezve ndinoona zvakanakawo chaizvo kuti pakatorwa danho iroro rekuti kuendwe kudare kuti kumhangarwe zvinyunyuto zvemafambisirwo akaitwa sarudzo yapurezidendi ndinoona segweta uyezve sechizvarwa chezimbabwe ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rakakosha rinoita kuti utungamiriri hwedhemokrasi hweruzhinji rubudirire nekuti tikapota tichijairira tsika yekuti kana tisine zvatisina kufara nazvo torega kuzviisa mumaoko medu toita kutoenda kunorakasvana nekupfuurana kana nekurovana kana nekupisirana dzimba toenda kumatare uye tienzanise zvinhu zvinotibetsera zvinosenyika uyezve pasina vanosveriredzana kana vanotisidzirana kuti muri kuenderei kudaro zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo saka ndabva ipapo nekuti ndiri kudaro nekuti pane nguva yatipfuure ishoma pakambeni pako kutange kusveriredzana uyezve pane vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo zvinoererana nesarudzo izvozvi uyezve nemamwe makore apfuura kare kuti uyezve chinhu chandiri kufarira ndechekuti constitution yedu itsva inosungira dare kuti ringe richipa mutongo pasina mazuva 14 anenge apfuura anoti kuti rinotarisirwa kuti ringe richitonga nyaya iyi richipa mutongo noti pari zvinoizvozvi so musakabhuva mogemupangirai vaikritisa chaizvo vakahwinawo maelection mina nasi vasikaruze yavo ya 2000 isati yaane mutongo saka seke zvakazvema ndinoona zvakanaka kuti asviko pakadai kuti panotongwa nyaya dzenyu tedzesarudze paane mugadzi wokuti ngaudzadziswe vanhu vazive nekuti ivo vamugemutange nevamwe vamamp vamwe vakatombokwikwidza vakasvibisirwa sarudzi dzava vakachisidzirwa vakatozosvika pakutopera matemu acho akanga avhotwa sarudzi dzisina matare ezimhosva asina kupedza nyaya dzavo.
Saka takatarisa zvakaitika izvozvi nezuro chimbotitsanangurirai kuti zvii zvamakaona zvaitaurika sei kune vamwewo vasati vanyatsonzwisisa nyaya yekutaura kwemagweta.
Chaiitika nezuro dare reconstitutional court rakaateerera application kana petition yakaunzwa nava Nelson Chamisa vachinyuta kuti
Muzvare Majome, chimbobatai makadaro ndingotora kola nekuti mafoni acho ari kutinetsei. Batai zvenyu 1 minute tiri kudzoka kwamuri. Hallo muteereri. Hallo.
Hallo makadi.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani?
Tiri kutaurawo na Justin Piri from Kwekwe.
Ehe, taurai tinzwe mukoma Piri.
Nawi akaoma mwana wamai.
Mm-hmm.
Varume ava handioni vachiregedza use uhu uchingoenda just like that, nekuti ivo vakatarisirawo kuti vane zvavanoda kuitawo kana kuti zvavanovanzaidza vachishona vanoti hanzi ino nyimwe ise inokamwa. Saka vane zvavanoda kuvanzaidza, mhosva dzavanoda kuvanzaidza, saka vacharamba vachida kuedza kunamirira paushe uhu. Asi tichitarisa pa on the ground straight varume ava, yeah, they were beaten by this young guy Jamisa. See, let me tell you, I don't see him succeeding because varume ava vanenge vada kutoomesa muzoro.
Sei muri kudaro nekuti zvinonzi vematare vanotonga vasina kwavakarerekera?
Vematare of course vachatonga vasina kwavakarerekera. Tarisai muone Sadagi inova ndiyo organe Southern Africa. Yatopawo karuremekedzo kune munhu asati ava mutungamiriri wenyika kumupa chigaro cheuvice chairman, zvichireva kuti vanotori a certain organ yekuti umupawo a certain power kuti varatidze kuti vanorecognize because they say the elections were free and fair. Kuti an undeclared the elections free and fair, whereas it wasn't free and fair. We saw people being shot in Harare vachipfurwa vachiita sei for demonstrating their rights. The very people that pushed that old man Mugabe in Harare, they are the same people that they are shooting. It means kuti kana vanhu vatiwa havasi kuvada then vovapfuura. Zvinoreva kuti hapana kujeka kana kusununguka kwekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tichamirira kuona kuti zvii zvichabuda mangwana, tozodzoka zvepari zvino tichikurukura futi panapa. Imi zvii zvamunoda kuona Zimbabwe yemangwana yakaita?
Zimbabwe yemangwana tachida kuona pachiita kuti infrastructure yeZimbabwe imire zvakanaka, especially in terms of economy, because right now isu sevashandi we don't have that right. Ukatarisa tinoshanda but we go to the banks as early as 3 o'clock. Tonomirira pamakues and you get $50, some of them they get $20 after 7 days. It's not good. It's not good for the economy and for the people of Zimbabwe at all, and it will never change if ever ED takes over power. I'm telling you this is
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka. Thank you for calling.
Okay, bye-bye. You're hearing there from our caller, as you heard, he's very upset. He says he doesn't see anything changing, and he's not sure that what will come out of the Constitutional Court tomorrow will really have the people's interest at heart, because he feels that the courts have been captured, as he says. But maybe let's go back to my Majome, to Jason Majome, before we come back to our other caller. Hello?
Hello.
Ehe, mamuri kunzwa zvazviri kutaurwa nemuteereri. Asi chimbotitsana ngureyo zvenyu kuti vanhu vangatarisire chii mangwana zvii zvakataurwa nezuro zvingazowanikwa zvichiturwa mangwana.
Ndisati ndagara hangu kana ndinoti tingobetsera nepamutemo. Pamutemo wenyika handizi panonzi rule of law and democracy. Panorambidzwa kuti vanhu vange vachikurukura kana vachiita zvinhu zvino ndingati zvinonzi zvingaite kuti zvipesedzere kana kuti zvitaure kuti matare ezimhosva atoti zvakatoti handiti zvinonzi ndinofanira kuti tiremekedze matare ezimhosva tiirire kuti ange achitonga ndosaka tichienda kwaari kuti tinzwe kuti anoti kudii hatiwanzokurudzirwi kuti titaure kuti vachatodai vachazodai vachazonekuti hatizivi zvavanofunga kana tichitoziva zvavanofunga nechekare hazvibetseri kuenda kumatare uye hatizoaremekedzi saka tinokurudzirwa kuti chero tichiita hurukuro tichimirira homwe tinogona kuti tinge tine zvatiri kutyira kana zvatinofungira asi hatina simba rekutoti dare richatotonga zvichi zvakati nezvakati nekuti hatizivi tichichatonga zvichi kudii saka ndivangoti ndingodaro sei ndinonzi woofisa wekoti saka tinokurudzirwa kuti tiremekedze tisaite inonzi contempt of court
aiwa matongona ipapo nekuti vazhinji havasi kutorara izvezvi vachingofunga kuti zvichafamba so saka mabva magona kuti vanhu mumbo vapodza taura henyu
saka zvakaitika nezuro vaya nefunishamisa vakapiwa mukana wekuti vachinyatsotsanangura kudare dare riterere riteenzere kuti rivhurenzere kuti vari kunyuta nezveparudzo vachiti kudii zvavari kuitira kuti sarudzo dzinzi hadzina kufamba zvakanaka ndezvekudii nekuti vakafaila handiti iyo petition saka inobva yatererwa vopiwa gweta ravo ropiwa mukana rokunyatsotsanangura zvizere kuti riedze kuti dare riwirirane nayo kuti zvechokwadi hazvina kufamba zvakanaka saka zvavakaita vandi vakafanira vaendesa mapepa ekuti rodzi hadzina kufamba zvakanaka taiverengawo mapepa nehangu hadina kuverenga mapepa avo asi mapepa zvainzi izvo vari kuti ivo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka nekuti vhek inova iyo inofambisa sarudzo yakaita chavaitivo vaipomera kuvheki yakaita chitsotsi yakatora haina kuita zvinhu yovimbika maverengero ayakaita sarudzo mavhoti akaverengwa ane kupokana nekupesana hazvichinyatsoringana zviri kunzi mavhoti akanzi avhotwa neakazobuda zviri kupesana uyezve pachiongorora kunzi mavhoti akavheterwa nhengo dzeparamende neakavhoterwa purezidendi ari kupesana iwo achifanhunga akaringana nekuti munhu wese anopiwa mabalot pepa akaenzana akansela amp apurezidendi saka pane ari kushota apurezidendi asati emamp saka vaiti zvikuradza chitsotsi uyezve vaizotarisa zvakare kutichi pane mamwe mapolling station ane maresults avari ku vasiri kugutsikana nawo nekuti ari kubva aita kunge akaita zvekuchekwa nemishini achinzi akafanana zvaka mapolling station akaburisa maresults akanyatsoti gejigejigejigejigejige apurezidendi amember of parliament apurezidendi avo vachamisa neava munangagwa chinzi akanyatsoti gejigejige akati wandei zvinova zvinhu zvinotikatyamadzira kuti izvi zvinoratidza kuti vari kupomera iwo vachiti izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvechokwadi asi vakazoendera mberi nekuti vaitarisa mavhoti acho akanyatsoverengwa acho vachitaura zvakare kuti iyo zeki chaiyo sake zvayo yakatodududza ikabva yachinja maresults ayakange yadi yazivisa kuti aya ndiwo awanikwa navamunangagwa vanoti zeki yakabva yakazoti pambe yati haasiriwo aatibererei saka ivo vari kuti izvo zvinoratidza kuti zeka haikwanisi kuvimbwa nayo nemaresults ayakaburisa zvichireva kuti kwavariwo vachinachamisa vari kuti zvinoreva kuti maresults akashambadzwa nezeki haakwanisi kugutsikanwa nawo saka sarudzo ngazichidi Ivo ndare ngai barazi kuzvirika asiridzo zvakabuda vanhu ngavaende kundovhuta pacha kana kuti ngavaiti ivo vachamisa ndeve vakadi vakahwinha kanzi vataurowo mumwe mutongo unoita kuti zvigadzirike izvi asi chechipiri chavaitarisa vaitarisa ivo vachiti iudzosarudzo tisingatarisi mavhoti akanyatsoverengwa aya akashambadzwa vachingotarisawo mafambiro ese akaitwa sarudzo idzi anoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka nekuti pakanga paine kurerekera kune rimwe divi kuti vamunangagwa vainge vachiwana anonzi maadvantage mune zvakawanda wanda zvekufamafambiso ema zvemipenyuro zvemidhia nezvevatungamiriri vezvepasi chigare nezvakadaro zvinzi vachiti vainge vachingorerekera vachipa advantage kune vamunangagwa sandizvo zvaitaurwa navatamisa vachitaurwa negota ravo
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri tichadzoka futi kwamuri. Hallo caller. Hallo.
Hallo makadai.
Tiri nani tiri kutaura nani?
Kutaura napasireji chinomona.
Taurai tinzwi.
Zvakaoma hanzvadzi. Maonero angu inini ndekuti magweta awa kubvira kuzeki yacho zvinhu zvese zviri kuitika munyika zviye zvakangorerekera kune vagara vari pachigaro saka iniwo maonero angu nekuno kunzvimbo dzatinorama tiri kunzvimbo dzinanasouth africa idzi dai vambochinjawo vanzwirawo vamwe vanhu tsitsi makatarira vachamisa zviri pachena kuti kubva pakunotanga kwenyaya vakangodzvinyirirwa havana kupiwa mukana wakanyanya ndakaona koti zuro handina kuona hangu yese asi ndaingoona zvidimbu zvidimbu aibvunzwa maiona jaji wemdc vaita makwikwireki kumubvunza kuda kumukonfusa akapa mapoints aanenge apa pasina pedzo anobva abvunzwa nemumwe jaji saka zvaireza kuti ivo vainenge vaida kumutenatena sokuti vaende divi ravanoda saka ii maonero angu ndeyekuti nevakuru vedu ava hatina kwatinombosvika tichangoramba tichichema
asika mukoma ipapa panti munoziva kuti iyo MDC Alliance ndo yakakwidza nyaya yavo kumatare saka ava vaitobvunzurudza vaida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei pane chakaipa here pane zvavaibvunza
pane zvavaibvunza ndakangoona zvangu zvishomashoma asi handina kuona koti yese izvozvo ndandiri pabasa asi maonero angu mabvunziro avo hawo avakaita haana kunyanya kushata manzwiro nemaonero andakaita inini asisaka pandinoona hangu ndepekuti asiwo nekuti oko kuti mdcwo yakabudisawo humbo hwaimwe hwainawo nezvichemo zvainazvo zvaakabiriridzwawo nekutaura kwakaitika kuti iyo vheki yakazochinja yakataura maresults matatu zvivo kuti naiyo zeki iroti ine zvayaitoitawo saka chiyemo changu chokuti dai iyo vaenzanisi vacho vatongowo zviri naniwo zvokuto at leastwo pakawanikwa kana kuti vakaita mubatanidzwa zvinenge zviri naniwo paine kuzoti vangoti ava vaidhi ndo vahwina zvinenge zvakureva kuti vatibirira zvakanyanya pa
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka
totenda zvisi
babai. Star, our caller there, he's saying that he wasn't happy with the way some of the justices were asking the lawyers who were standing in for the MDC. He felt like they were being given a little bit more, or they were being asked too many questions as compared to the other lawyers for ZEC and ZANU-PF. Mm-hmm. But over to you.
Yeah, Sesibuya says, Anjalo Tisilomunye, Shonchawito, Etengweni, Nomzana Prince Tobago Spanda, ulunga ledale lephalamende emela iBinga North ngo-MDC Alliance kodwa singayi kuye singabuyela njalo kumnumzana Maqhawe Mpofu ukuthi asinike lakhe lokugcina. Uzwile mnumzana Mpofu ukuthi bebesithini abanye wena ungasichiya laliphi?
Ngiyabonga. Okokuqala sishami into yakuremekeza senior councils amaimajome Yes. Mina engathi engalithiya lalo ukuthi impumela yakusasa ezanikwa lidala inkundla ifinali. And engingakutsho kuma Zimbabwe nje ukuthi siyamukele simove forward njengelizwe. Yikho engingakutsho.
Yeah, hayi sibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo ubelela ngelihle.
Ngiyabonga.
Mhm. Yeso sibuya kuwe njalo kumnumzana Sibanda. Ungasitshela ukuthi abantu bamelele njani impumela ye isifungo somthetho andaba kusasa. Usenqa usebhinga khona ngapha.
Abantu babambe inhliziyo ngezandla babambele ezandleni bamthethehede bakwazi ukuthi kusasa kuyatshona kunjani ngoba okwakuqala osokungani sokuphazamisa abantu ukuthi ivoti yabo akukhanya ngani kathesi siya decide ngabantu abangu 9 ukuthi yasebenza njani kumbe kayisebenzanga bona akuyikho akade bekukhangelele ukuthi nje ngakuthiwa vele akuzange kube lemibuzo le esikhona kathesi eyokuthi ivoti kayihambanga kuhle. So ke okukhona ebantwini kathesi ukuthi bafuna ukuthi bezwisise ukuthi kusasa idale lizahlonipha yini ukuthi ivoti yabo kayibe yiyo yodwa ekhulumayo hathi imicabango yabanye abantu kumbe ukudlala ngengqondo zabantu okwenziwa yizeke.
Ye kodwa lokho mhlonishwa sokusiyanguye ukuthi ngubani okhulumayo mhlawumbe labezani PF baya besitsho njalo ukuthi yabe ivoti abafuna igcinwe kuhle labe MDC Alliance besitsho njalo.
Ye lokho liqiniso but into ekhona ukuthi umbuzo ozahlala ukhona ngokuthi nxa kuyikuthi idale kusasa lingaphuma lisithi lona umlangagwa kagcotshwe ukuba ngumongameli welizwe umbuzo oyahlala ubuzwa ngokuthi uwine ngamavoti amangaki njengoba kukhanya ngani phela izekhi isiphe amavoti aze aba mathathu so ukuthi eyiyo yona ayiwine ngayo yiphi njalo lokuthi izekhi ize intshintshe amavoti ayiveliwa nawo sile mhla ka 3 August yakwenza okusemthethweni yini abancedisana layo ukuthi be verify ukuthi lawo mafigures amatsha yiwo aseyiwo ngobani. So ke imbuzo yona leyo izahlala ikhona kungasenani ukuthi okhulumayo ngowezano kumbe ngoMDC Alliance kodwa abeZimbabwe bezahlala belombuzo yona leyo.
Ngezinye indlela usuthisekile ngobufakazi ibandla lakho igqwetha ebelimele ibandla lakho elibufake emthethwandaba izolo.
U-advocate Tabani Mpofu ukukhiphile wakubeka sobala ukuthi khona into eyiyo esile problem layo ngeyokuthi okwakuqala kule ndawo ezifana laboRushinga lapho okubalwe khona kabili amavoti kwatholakala ukuthi umnangagwa selamavoti amaningi utshengisile njalo ngalapho okwakhitshwa khona amavoti kamnumzana uChamisa kwasekwengezelelwa akamnumzana umnangagwa utshengisile njalo ukuthi khona kube nomehluko phakathina kwamavoti atholwe ngama-presidential candidates i-total number yakhona lalawo ayenziwe i-parliamentary khona okungabe kungabe njalo kungahambelananga nokuthiwa ngumthetho ngoba umthetho uthi amavoti wona lawo kufuze ukuthelingane nxa imibuzo yonke yona leyo engaphendulekanga njalo amavoti akhona egwanisa ukuthi enze ukuthi umnangagwa ebe phansi kwe-50% plus one vote okutsho ukuthi ukunqoba kwakhe kuyabe kuyikunqoba kwedale hathi ukunqoba kwamavoti abantu.
Ye ungasinika nje isifinqo sakhonokho bokukhuluma ngesilungu.
Yes, what I was saying Sandekile is that people are just waiting anxiously about the results that are coming out tomorrow from the judgment of the Constitutional Court. People, as they are waiting for, they want to really see whether their votes will count or what will count is the decision of 9 men and women sitting on the bench. We believe as MDC Alliance that our lawyer, Advocate Tabani Mpofu and Advocate Ashiti did extremely well, especially in putting into perspective one major question, that ZEC changed its total vote or whatever margins that it had allocated to the two major candidates. It changed three times. The first time was the pronouncement that was made in terms of the law. And after that pronouncement, Drake went on to change the figures until then they arrived. I'm sure they are now at about 5.57%, 50.57%. And therefore, the question that still remains in the minds of the people is, if Drake changed its own figures, did it do it in terms of the law? If Drake changed those figures, who verified those figures? Are we really to believe that Mnangagwa won? And if he won, he won by what margin? You know, those are the questions that will continue to linger in the people's minds. People will continue to ask whether their votes will count, or that what will count is the vote of the person that will be counting the votes, which is Zach. And I think it has really damaged so much in terms of the credibility of Zach as a fair and independent arbiter in electoral matters.
Mm-hmm. Ubambe kwa napo siza penduka kuhitimwe, Nabila.
Rigetende kune mtere ruedu tisatita tora muzareje sima jome. Hello, caller.
Hello, it's Tiri Magadi.
Tiri, right. Utaura nani uye murikupi?
Utaura na emu mpondara mu South Africa.
Taura iti mkwe.
Tete hizi zali kumbira utidai warume waka tunga nyewe ya. Warume wani tipi. Nungu nzira urombo kune muri ya Zimbabwe. Since 1980. Njigari kutabura hapa na shirukubuda. Tungu wana zaka ibashini. Wani warume government. Teresi wani warume kutabura. Sara nungu kumbira uti. Pawatongi waka tunga nyewe. Dawa wani wanumume ya unupingi wana mwari. Waga nurelegera kudireshi. Iki. Bozi ndo wani upenyi wa mangwani. Nufunga madara ya. Vanotiti tukwenisa vana kuchikoro kuti vazovene ramangwana rakajeka vazove vatungamiri vamangwani saka kutungamiri wacho unopapa apakanisira pari chichinyiro
aiwa mashoko makuku tuti nokutenda iye hanzvadzi
handidira
ehe muve nezuva rakanaka rigaitende kuna muzvare Jesse Majome muzvare Majome muchiripo here hello.
Yes, ndiripo.
Ai watanga chida kuti tito tikumbira regerero nekuti vaive vatamai Majome vati voshona ino vanetsa. Saka ndofunga vanga ida kuti muzvara.
Not as na pasina. Madambudo.
Ai wandizvozvo. Saka imimi manje nguva yedu ndoyadyana nasi mungotipawo muchidimbo. Kuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yehumbo ndonyaya inenge yakazotsimbirira bato reMDC Alliance panyaya yavo yavakakwidza kumatare imi makaonawo sei pane zvamamuri kungotarisawo muchiono
hongu ndasina kuwana mukana wekuzotaura kuti anditi kuti vatamisa vakataura zvakati asi vakapindura vaidairawo vezeki nevamirira vamunangagwa vakati diwo anditi kuti vakapokana nezvaitaura vari kupokana nezvekuti vana vatamisa vari kuramba zvachose kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vari kuti ivo vatamisa vakakanganisa mashandisiro avakaita matare vakuti hanzi vane matanho havasina kutevedzera chaivo nenyaya yese yekuti nguva inofanira kunge ichiendeswa chichemo ichi vari kuti yakadarika uyezve vari kuti mapepa avo vakakanganisa nekuti akanga asina kuunza umbowo pamwe chete nepano unzwa nawo saka vakamira chidare rigozotaura nokuti dzimwe nguva kana ukatadza ukadare kabvumira kuti zvakanganiswa makwidzirwo aitwa nyaya yemudare nyaya inogona yatopera ipapo asi vari kupokana vachiti vatamisa vari kuti havana umbowo nekuti mutemo weri unoti kana uchipomera unofanira kuratidza umbowo ndiwe vari kuti ivo vatamisa havana umbowo wezvavari kutaura vari kuti dai vaunza kudare vanyatsojekesa kuti pavari kuti ivo pakaitwa chitsotsi ndepapi kakuti ivo ngavaunze mapepa anoratidza anonyorwa mumapolice station iwayo uye vonyatsodoma kuti mapolice station ngana nengana ndipo pari kunzi nganditi pakaitwa chitsotsi hapana kuitwa anonzi ma-V11 form vachingodaro iyezvo ndozvavari kutaura kuti ngavanyatsounze mbumbowo uzere ndo panenge pane nyaya yakadaro ipapapa uyezve vezeki vari kudayira vachiti vakaedza kutsanangurawo vachiti vakaunza mandingati maresults akasiyana akapesana vachiedza kutsananguro nematsananguro avaita vachitsanangura kuti vakaita mamisteki asi vakazvigadzirisa uyezve vari kuti chero hazvo zvakasiyana hazvisi kumbonyanyochinja zvakanyanya kusiyiwa kwavari kuti vatamisa vakaitwa nevamunangagwa saka izvi ndo zvinenge zvichinyatsoyerwa nedare kuti vaone kuti vanotambira here zvotaurwa navachamisa kana kuti vanotambira here tsanangu iri pohanesburg nevamunangagwa iyoyi ndopachaneti asi ndotongobetserawo pane vambuvu
mototi gaga kwasara 10 seconds
veruzhinji ngavasakatidzwe nemibvunzo yaibvunzwa nevadare nemajaji nekuti chi application ine mapepa akaendeswa majaji anenge atoverenga kare sakana vakubvunza
nguva yedu yadyanana muzvare majome sorry so much thank you so much for having been our guest sister sibonge umnumzana maqhawe mpofu igqwetha lo mnumzana prince dubeko sibanda senelisanga ukuthi lawo phose lakho lokugcina olivalelisayo ngusithandekile I'm Marvelous Mshanganya, who you're saying, let's meet again next week here on the Women's Roundtable.